sati ndashaura ntanga ndati aona mari vakazika ndakafitwa nenguma iye nirando zvakangoma ndoma monya like you cannot pick and pick under my curve
my side vapaye nini ndakuona ndauya ndakabereka mabomba kana maigara ndainda ndazuka zvitandiranga ndina skiro rekwavha njoga zvinoreva kuti paya ndaisa njoba ipfupfu wengoma fananga ndaoda dai maiziva simba rangu kwarobva kana kuti dai kuri kwedu kwandobva kutaura kuno kudai tatapa vakomana tatapa vasikana tatapa asikana watapa
ngwarire munhu mwanangu
ngwarire unondoranga ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhuranga ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhuranga uri ama ama yangu ama ama yangu augama ama yangu tiri ama ama de ama
Ati pengo mana mapiano rumbizwa iyave makandita chinamano sina zviya zvetiziva yava nguva yekuratidza musiyano akati pengo mana mapiano rumbizwa iyave makandita chinamano
oyere 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 Sareva paye nini ndakuona ndauya ndakabereka mabomba kana maigara ndainda ndazuka zvitandiranga ndina skiro rekwavha njoga zvinoreva kuti paya ndaisa njoba ipfupfu wengoma fananga ndaoda dai maiziva simba rangu kwarobva kana kuti dai kuri kwedu kwandobva kutaura kuno kudai tatapa vakomana tatapa vasikana tatapa asikana watapa
ngwarire munhu mwanangu
ngwarire munhuranga ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhu mwanangu ngwarire munhuranga